Foreign Service Institute, Shona Basic Course, Unit 12, Basic Dialogue.
Handitauri chishona zvakanaka. Handitauri chishona zvakanaka. Ah, unotaura zvakanaka kwazvo. Ah, unotaura zvakanaka kwazvo. Unodzidzira kupi mutauro wedu? Unodzidzira kupi mutauro wedu? Kunyakatsapa. Kunyakatsapa. Unopedza rini? Unopedza rini? Handizivi zvakanaka. Handizivi zvakanaka.
Supplementary vocabulary.
Anogona kutaura chindevere. Anogona kutaura chindevere. Chingezi. Anogona kutaura chingezi. Chirungu. Anogona kutaura chirungu. Chiroro. Anogona kutaura chiroro. Chiraparapa. Anogona kutaura chiraparapa. Chiputukezi. Anogona kutaura chiputukezi.
Sentences for systematic practice. Group 1.
Kutaura. Wapedza here kutaura? Kutaura. Wapedza here kutaura? Iwo. Wapedza here kutaura? Kunyora. Wapedza here kunyora? Imwi. Mwapedza here kunyora? Kubika. Mwapedza here kubika? Iye. Wapedza here kubika? Kudirira. Wapedza here kudirira? Iwe. Wapedza here kudirira? Kusanda. Wapedza here kusanda?
Group 2.
Kudzidzisa. Unodzidzisa mazuva ose here? Handidzidzisi. Kudzidzisa. Unodidisa mazuwa ose here. Andididisi. Kusanda. Unosanda mazuwa ose here. Andisandi. Kuuya. Unouya mazuwa ose here. Andiui. Kudzidzira. Unodzidzira mazuwa ose here. Andidzidziri.
Group 3.
Iwe. Unoda kuenda nao here. Andidi. Iwe. Unoda kuenda nao here. Andidi. Imwi. Munoda kuenda nao here. Atidi. Iye. Anoda kuenda nao here. Adi. Iwo. Wanoda kuenda nao here. Awadi.
Group 4.
Ini. Anditauri chindewere. Ini. Anditauri chindewere. Iye. Hatauri chindewere. Isu. Atitauri chindewere. Iwo. Awatauri chindewere. Iwe. Hautauri chindewere here. Imwi. Hamutauri chindewere here.
Group 5.
Ini ndinogona here kutaura. Haugoni. Ini ndinogona here kutaura. Haugoni. Iwe unogona here kuchaira. Handigoni. Iye anogona here kuchaira. Haagoni. Isu tinogona here kurimisa. Hatigoni. Iwe wanogona here kurimisa. Hawagoni. Iwe unogona here kutaura chishona. Handigoni. Imwi munogona here kunyora. Hatigoni. Isu tinogona here kutamba. Hamugoni. Vanogona here kutema. Havagoni. Munogona here kusima maruwa. Hatigoni.
Group 6.
Unorima munda here. Handirimi. Unorima munda here? Andirimi. Unotaura chiputukezi here? Handitauri. Unogona kuerenga here? Handigoni. Unorimisa here? Handirimisi.
Group 7.
Handidi kusima maruwa. Handidi kusima maruwa. Iwo. Havadi kusima maruwa. Kugona. Havagoni kusima maruwa. Kuerenga. Havagoni kuerenga. Iye. Havagoni kuerenga. Kuziwa. Hazivi kuerenga. Kuchaira. Hazivi kuchaira. Isu. Hatizivi kuchaira. Kuda. Hatidi kuchaira.
Questions and answers.
Munowaka here. Munowaka here. Wasikana wanorima here. Ana anoenda kuchikoro here. Tinogara mumba here. Wakomana wanobika here. Mai vano bereka mwana here. Vana vano tamba here. Basa rinopera mugobera here. Vano enda kudanga renyu here. Unowadza huni here. Munorapa here.
Practice conversation.
Unotaura mutauronyi. Unotaura mutauronyi. Ndinotaura chirungu kuchikoro. Ndinotaura chirungu kuchikoro. Tinotaura chishona kumusha. Tinotaura chishona kumusha. Vapwere vanotaura chirungu here kuchikoro. Vapwere vanotaura chirungu here kuchikoro. Havatauri chirungu. Havatauri chirungu. Vanotaura chishona. Vanotaura chishona.
Oral reading practice.
Ndiani uri kutaura? Ndiani uri kutaura? Ndini. Ndini. Wapedza here kusanda? Wapedza here kusanda? Ndatopedza. Ndatopedza. Sara uri kuitenyi? Sara uri kuitenyi? Ndiri kunyora. Ndiri kunyora. Uri kunyora mutauronyi? Uri kunyora mutauronyi? Ndiri kunyora chirungu. Ndiri kunyora chirungu.
Unit 12. Reading.
Anotaura chishona zvakanaka here? Anotaura chishona zvakanaka here? Ah, anotaura zvakanaka kwazvo. Ah, anotaura zvakanaka kwazvo. Wakadzidzirepi mutauro wedu? Wakadzidzirepi mutauro wedu? Kunyaka tsapa. Kunyaka tsapa. Anopedza rini? Anopedza rini? Ndinofunga mwedzi unouya. Ndinofunga mwedzi unouya.
End of Unit 12.